Chitsauko 24. Sauro paakangodzoka kunotevera vaFiristia, vanhu vakamuudza kuti Davhidhi ari murenje reEnigedhi. Saka Sauro akatora varume 3,000 vakasarudzwa pavaIsraeri vese, akaenda kunotsvaga Davhidhi nevarume vake kumatombo ane mawere embudzi dzemumakomo. Sauro akasvika pamatanga emakwai ematombo aiva pamugwagwa. Apo paiva nebako, uye akapinda imomo kuti azvibatsire. Uye Davhidhi nevarume vake vainge vakagara nechemukatikati kunoperera bako racho. Varume vaDavhidhi vakati kwaari, "Nhasi Jehovha ari kuti kwamuri, ndaisa muvengi wako muruoko rwako, uye unogona kuita chero zvaunoda naye." Saka Davhidhi akasimuka, akacheka kumupendero wenguo yaSauro isina maoko chinyararire. Asi pashure paizvozvo, hana yaDavhidhi yakaramba ichimutongesa nekuti akanga acheka kumupendero wenguo isina maoko yaSauro. Akati kuvarume vake, "Hazvitomboiti mukuona kwaJehovha kuti ndiitire Ishe wangu, muzodziwa waJehovha, zvinhu zvakadaro nekusimudza ruoko rwangu kuti ndimurwise, nekuti iye muzodziwa waJehovha." Saka Davhidhi akadzora varume vake nemashoko iwayo, uye haana kuvabvumira kuti varwise Sauro. Sauro akabva abuda mubako akaenda. Davhidhi akabva asimuka akabuda mubako, akashevedzera ari shure kwaSauro, achiti, "Ishe wangu mambo." Sauro paakacheuka, Davhidhi akabva apfugama akadzikisa musoro wake. Davhidhi akati kuna Sauro, "Nei muchiteerera mashoko evarume vanoti, Davhidhi ari kuda kukuitirai zvakaipa? Nhasi chaiye, maziso enyu aona kuti Jehovha akuisai muruoko rwangu mubako. Asi mumwe munhu paati ndikuurayei, ndakunzwirai tsitsi ndikati, handisi kuzosimudza ruoko rwangu kuti ndirwise Ishe wangu, nekuti iye muzodziwa waJehovha. Onai baba vangu, chokwadi tarisai muone mupendero wenguo yenyu isina maoko andakabata. Nekuti pandacheka mupendero wenguo yenyu isina maoko, handina kukuurayai. Iye zvino mava kuzviona, uye mava kuziva kuti handisi kuda kukuitirai zvakaipa kana kukupandukirai, uye handina kukutadzirai. Asi imi muri kundivhima kuti mundiuraye. Jehovha ngaatonge pakati pangu nemi, uye Jehovha ngaakutsivei achiitira ini. Asi ruoko rwangu harusi kuzokurwisai. Pane chirevo chekare chekuti, zvakaipa zvinobva kune vakaipa. Asi ini ruoko rwangu harusi kuzokurwisai." Mambo waIsraeri abuda kuzotevera ani? Ndiani wamuri kudzingirira? Imbwa yakafa here? Nhata imwe chete here? Jehovha ngaatonge, uye achatonga pakati pangu nemi. Achaongorora nyaya yangu, ondireverera, uye achanditonga, ondinunura paruoko rwenyu." Davhidhi paakapedza kutaura mashoko aya kwaari, Sauro akati, "Inzwi rako here iri mwanakomana wangu Davhidhi?" Uye Sauro akatanga kuchema achiridza mhere. Akati kuna Davhidhi, "Wakarurama kundipfuura, nekuti uri kundiitira zvakanaka, asi ini ndiri kukuitira zvakaipa. Nhasi wandiudza zvakanaka zvawandiitira pawarega kundiuraya Jehovha paandiisa muruoko rwako. Nekuti ndiani munhu anoti kana awana muvengi wake, anomurega achienda asina kumukuvadza? Jehovha achakupa mubayiro wezvakanaka nemhaka yezvawandiitira nhasi. Iye zvino ndava kuziva kuti uchava mambo, uye kuti umambo hweIsraeri ucharamba huri muruoko rwako. Saka ndipikire naJehovha kuti hauzoparadze vazukuru vangu vachatevera, uye kuti hauzodzimi zita rangu muimba yababa vangu." Saka Davhidhi akapika kuna Sauro, Sauro achibva aenda kumba kwake, asi Davhidhi nevarume vake vakaenda kunhare.